maite izwa choto ndinona urwindo rwamunangagwa kuti kukuendawo hedu kuti varipo pane vakawanda vane vane nyika dzimwe dziripowo idzodzo kungonyingirirawo kuti tiitwe zvinoitwa mapatwa zvaitwa paipai tichiitwa makoloni ndo zvataakuitwa iye zvido kuti tinoenda tinopihwa zvikwereti topihwa zvikwereti zviya hatizvikwanisi kuzvidzosa pane vamwe hakuti zvo iye zvino pane Madagascar yakapihwa kana 50 million asi vanoidzosa here handizivi
vambofumana tiri kuona kuti nyika dzakawanda dzemuafrica dziri kusimudzirana kudyidzana kwadzo nechina imi muchiti izvo ukama hwacho hunenge husina kumira zvakanaka
hauna kutombomira zvakanaka yatove koloni yekuti izvo tiri kuenda tichipiwa zvanonzi togadzisei airport tinogadzisei nzira marodhi tinogadzisei zvikwereti izvikaizvi vekunyika izvozvo vanozviziva here kuti zvikwereti
nyika dzekumawirira vambofana dziri kushushikana nemaitiro echina zvikuru makwereteserwo ainoita mari kunyika dzichiri kusimukira chaizvo chaizvo zviri kupa kuti nyika idzi dzicheme cheme chii dziri kufara here kana kuti dziri kushungurudzika neukama hweafrica nechina
handizivi zvinoitika vachoto because kana taadesperate that manje yekuti tinenge tichienda kune china kune mabusiness taibopiwa yange iri unfair asi tikaenda kune china vakatorerwa kuafghanistan or pakistan airport yakatorwa airport yakanzi iyi chikwereti tatora asi vainzi takubatsirai vanozviziva here vanhu vezimbabwe saka tikange tichida kuti vanhu vezimbabwe vaziva kuti rubatsirwo rwatiri kunzi tiri kupiwa zvinenge zviri zvikwereti takatadza court of Sri Lanka yakatorwa yakaiswa maship echina akatorwa saka iye zvido tinenge ichiti tiri kubatsirwa here kana kuti tiri kungovharwa kunzi tiri kupai mari tiri kupai mari
vambofanira ndokubatai muromo semaonero emimi zvii zvingaitwe nenyanzvi munyaya dzehupfumi dzemuafrica kuitira kuti upfumi hwavo
china mapuresidendi edu ari kuchina uko ngavaende vachiziva kuti vari kuda maequal africa beijing here kana kuti vanoda kuti africa ive another colony yeafrica ngavaende kusainda kuti tiri kuda kuti tapiwa zvikwereti kozi munhu akapiwa zvikwereti ka unobva uchibva ikoko uchindaane mari uchipiwa masutu kwaina ndaane upfumi munhu weye kana akuda masutu ake iwaka unobva usita kana hembe 1 uri mesve saka africa ngaivewo vanhu vanohunjere mukati